harina kana chiedza chekuti tinga benefita as women. Saka bengi irori vanhu ngavabate mazwi angu, ibengi richabenefita munhu ane kadhi reZANU PF, kwete munhu wemudzimai anoda kubudirira through the bank.
Saka muri kuti here bangi iri haribatsiri veruzhinji?
Mbamao, I bengi rao, ravatora kuita rao, but harifiri kungariri bengi rao, rinofano ngariri bengi, remazi mai, bengi iri, harifirire ZANU PF.
Moita sei nenyayai.
Chatino ngota ura chete kumazimai emu Zimbabwe, kutitarirai muone kuoma kwa ita Zimbabwe. Maria waka benga iri US dollar wapu ipi wa iri bondi. Kana uine mwana anoda mari yekuti aende kuchikoro iri in US dollars, urikunzi enda pa black market unotenga. Kana uri mudzimai ari pamusika, hauna kwauchawana chouviri, nekuti zvinhu zvese zviri kutorwa zvoitwa zveZANU PF. Munoda here kuramba tichiita upenyu hwekuenda kunoita queue bank for 1 week muri chitambura nezara? Munoda here kuti tiite madzimai ekudzvanyirirwa? Tiri kuti aiwa kamadzimai eZimbabwe, ngatisimukei tirakidze kuti nyaya yekutora zvinhu vachizviita zvavo, nyaya yekutora mainputs achiita zvavo, wese iyo iye bhengi yavari kutanga kuita yavo seZANU PF. Tiri kuti enough is enough, ngatisimukei tinozvibvisa through the ballot paper.
Ndinoona sekuti bhangi iri rinotokushatirisai pachinhambo chokukufadzai, ndizvo?
Inototishatirisa, inototipisa hasha. Iyo nyaya iyoyi yekuti vanoti matrakita akambopiwa tsata asiri munhu ari muZANU PF Politburo Central Committee, ndiani? Ndiani mudzimai asina kadhi reZANU PF akambopiwa tsata? Ndiani mudzimai asiri weZANU PF akazopiwa maloni? Izvozvi zvinotipisa hasha kuti tosvikepi madzimai tichiitwa sehuku inofungidzirwa zuva rinouya muenzi.